Sangano ravana chiremba vanorira kodzero iri rinoti vamagaya vakatadza kuita izvi richavasungisa. Vamagaya vakaudza nhengo dzechechi yavo nezuru kuti vakawana mushonga uyu vachishanda nevamwe vavo vanobva kunyika yeIndia. Vamagaya vanoti zvakatora makore maviri etsvagiridzo kuti vawane mushonga uyu uyo unogadzirwa kubva pamiti inowanikwa muno munyika nekunyika yeMozambique. Asi sangano rezadhr rinoti zviri kuita vamagaya hazvina kunaka sezvo zvichigona kukonzera kuti vateveri vavo nevamwewo vanhu vazorega kunwa mishonga yavakapiwa nana chiremba votevera zviri kutaurwa navamagaya izvi. Mashoko avamagaya achoropodzwawo nevanhu vakawanda munyika. VaBig Boy Manatsa vanoti kuita kwavamagaya kuchaurayisa vanhu vakawanda vanovatevera. Izvi zvinotsigirwa nava Elvis Karonga ava vanoti vamagaya vanofanirwa kuzozvirova dundundu kana mushonga wavo wagamuchirwa nebazi rezveutano munyika.
Hazvina chokwadi kusvika vanhu vazvipuruva kuti mishonga uyo wawanikwa. Uyezve chokutanga magaya ngaatanga ambomira kumhanya kuparidzira kuti ndawana mushonga weedzira kana asati asvika kubazi rezveutano. Ndo chete une kodzero yekumuudza kuti mushonga wawakawana waakukwanisa kunge uchirapa kana kuti kunge uchipedza chirwere cheedzi, kwete zvaakutitaurira izvozvo. Kambotimirira izvozvo.
Mumwe mugari wekukaroi vatinashe mazi vanoti vamagaya varatidza kuti havasiri mweya sezvo vave kushandisa midzi yen'anga nekudaro havafanirwe kuteererwa.
Hanzi muti unowanika muzimbabwe nekumozambique chete. So which means a prophet kana akuita zvemidzi nechiitira areregera kun'anga lai.
Vakaronga vanoti vamagaya vanofanirwa kushanda nebadza rezveutano votora vanhu vari kurwara nechirwere cheAIDS vovarapa zvonyatsoonekwa kuti vapora vasati vazvipembedza.
Kana iye achiti ane mushonga weAIDS asati atanga kuparidza kuvanhu kana kuparidza muchechi mushonga, adi kuenda kuHarare Hospital kana kuenda kuparire Nyatwa. Hospital unokumbira kune vemutemo handidzika nebazi rezveutano kuti no, isisuka inini samagaya ndiri kukumbira kuti ndomborapa vanhu ava. Vanhu vandu vachapupura pasi rese rino kuti inini ndakukwanisa kurapa chirwere ichi. Kana vanhu ivavapora vachazova chipupuro kune dzimwe nyika kuti no, kuno kuZimbabwe kwaane munhu aikwanisa kurapa chirwere cheedzi nekenya.
Asi mumwe mutendi vaRenius Ramba nepasi vanoti vanhu vasakurumidze kusora vamagaya sezvo Mwari vachigona kushandisa munhu kuuya nemushonga wezvirwere zvisingarapike.
Mwari vanozvizwa, vanhu vanotuma munhu wavo tichatanga taona toda umbo kuti Mwari chavanozvizwa, Mwari vanozvizwa, Mwari anoda kupiwa nguva kuti Mwari vachati nguva iyi ikasvika zvese izvi zvichaitika zvii.
Bazi reNational AIDS Council kana kuti NAC rabudisa chiziviso chekuti vose vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiona hweHIV varambe vachinwa mapiritsi avo sezvavakataurirwa kumakiriniki nekuzvipatara. Bazi iri razivisawo kuti hapasati pawanikwa mushonga wechirwere cheAIDS, vachiti kana paine munhu anoti ave nemushonga wakadaro unofanirwa kuongororwa nevana mazvikokota nekubvumidzwa nebazi rehurumende rezveutano. Pari zvino vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu munyika vari pasi pechirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiwana hweHIV and AIDS. Studio 7 yakundikana kubata vamagaya pamusoro pemashoko avo aya. Hurumende haisati yataurawo paimire panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.